Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera 8 Gumiguru 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzo dzekutsvaga nhengo dzeCentral Committee yebato rezanu PF dzatanga nhasi dzichinzi mune mamwe matunhu dzakanganiswa nemhiri Jonga. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vanopinda musangano wePollard uyo unopindwa nevatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sarudzo dzekutsvaga nhengo dzeCentral Committee yebato rezanu PF dzatanga nhasi dzichinzi mune mamwe matunhu kwaitika mhiri Jonga yaita kuti sarudzo dzisaenderera mberi. Kune zvatawana zvaitika nhasi kuHurungwe North mudunhu reMashonaland West, tinonzwa kuti kwanga kuchikwikwidzanwa vaRuben Marumahoko navaTerence Mukupe, asi sarudzo dzinonzi dzazosendekwa parutivi mushure memhiri Jonga yaitika vaMukupe vachipomerwa mhosva yekutenga mavhoti. Zvatawana pataenda pamhepo zvabuda mune mamwe matunhu emumashonaland West zvinoratidza kuti vaMike Chimombe vasarudzwa kuti vange vachimirira chinhoi vakaindinesi paradza kuMakonde, kuzvimba South vaPhilip Chiyangwa, amai Marian Chombo kuzvimba North vaZiyambi Ziyambi vachisarudzwawo kuzvimba West, kuchitiwo kuzvimba East vaFrancis Mukwangwariri. Sarudzo kudunhu remasvingo dziri kuitwa mangwana mushure mekunge dzaendeswa mberi nekuti mutungamiri wezanu PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vaine musangano nevatsigiri vebato ravo kuchiredzi nhasi wekutenda kukunda kwakaita bato ravo musarudzo dzemabyelection. Central Committee yezanu PF ndiyo komiti yepamusorosoro iine zvigaro mazana matatu nezvina. Zvabuda musarudzo idzi mumatunhu ose zvinotarisirwa kuziviswa kumuzinda wezanu PF kana kuti kucommand center muHarare chero nguva. Zvichakadaro, Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa kuburikidza nedande mutande reTwitter kuti sarudzo dzeward 15 by election kumberengwa dzafamba zvakanaka. Hatina kukwanisa kunzwa kuti sarudzo dzeby election dzanga dzichiitwa kunyanga kuward 27 dzafambawo sei. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Ngonzora nezuro vanonzi vakapinda mumusangano wePollard uyo unopindwa nevatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018. Akandeke kutanga kuti vaNgonzora vapinde mumusangano wePollard kunyanga hazvo vasina kukwikwidza musarudzo dza 2018. Asi mutauriri wavo vaLloyd Damba vanoti kupinda kwakaita vaMgonzora mumusangano uyu nezuro hakureve kuti vave nhengo yePollard, asi kuti vakanga vakokwa kuti vasvitse gwaro ravo rine zvavanoti vanoda kuti zvitange zvaitwa kuti vazopinda muPollard. Ngatinzwei vaDamba vachitsanangura.
Hongu nezuro vaMgonzora vakadaidzwa kana kundopinda meeting, asi vakaita kudaidzwa kunzi vari kuda heri kupinda muPollard kana kuti vasida kupinda muPollard. Iwo vakaita presentation yavo yekuti iwo vaMgonzora vakaramba kuti isusu tipinde muPollard yakaita zvayakaita, nekuti mukatira gore rakapera National Council yeMDC yakagara ikadhiliparata kuti kana tichipinda muPollard tinenge tichipinda yakaamendwa, kana tichiti yakaamendwa semamirira yakaita right now hazviiti kuti ipinde nekuti iri prohibitive, nekuti mukatira kuti mutemo wePollard unotaura kuti inhengo Saka kukwidza presidential election ya 2018 ndizvo ndizvo cheke zvinobvira kuti naMpholand. Saka veMDC takagara pasi tikati no, kana vachida kuti tipinde muPoland nekuti ZANU-PF nemamwe mapolitical parties vari kuti dialogue inofanira kuitwa chepe kana tiri muPoland. Nekuti tanga taproposa kuti kuda in all stakeholders dialogue. Saka kuda dzakabatana kwenguru nepresidenta dokumende redu rekuti zvatiri kunotarisira kuti tichida kuti tipinde muPoland inofanira kunge tiri include mapolitical parties ari muParliament. Kana tainclude mapolitical parties ari muParliament zvaakureva kuti izvo machichi nemacivic organizations nemamwe mapolitical parties asina kukondesa anenge akubvumidzwa. Nekuti tikaita dare remaparliamentarians ndetipinda muPoland zvazvinotaura ndezvekuti Parliament inoreprezenta vana veZimbabwe inometa kuti uyu chechi ipi inometa kuti uyu political party ipi. Saka naizvozvo document ndiro tarepresenta nezuru. Saka nemamiriro ayakaita tati hatingakwanisi kupinda. Saka ndozvakabuda musangano wanezuro.
Saka zvakatambirwa sei nevainge vari mumusangano uyu?
Vanga vari musangano mune zuro vakabva vati vachatsvaka kuti maproposals ese ataita nekuti vari kutora vachidzokera kumashure. Zvakasiyana nemamiriro akaita COPAC tichinyora bumbiro remutemo weZimbabwe. COPAC yakanyorwa neParliament. Saka Parliament iri inclusive nekuti mukatsaura kuti Parliament yakavhotwa nevana veZimbabwe. Saka matarisiro avakaita nezuro vakatadza vachiti no. Inenge yakanofanana nePoland. Saka tichikwenda kunoconsider timbonoconsultana tichazokutaurirai mazuva anotevera.
Chii chikuru chiri kuita kuti munge muchida kupinda muPoland?
Isusu tiri kuda dialogue. Saka dialogue veZANU-PF nemamwe mapolitical parties vari kuti dialogue rinokwanisa chete kuitwa muPoland. Isu ndobatamirawo takamira kusaidi. Tikati hatikwanisi kupinda muPoland nekuti hatisi kukodzera nekuda kwebumbu renyu remutemo. Saka ivo ndokubva vane proposal yekuti dai imi ndinge maproposal zvamuri kuda. Kuti mchinge mchina dialogue. Asi kwanisa kuti chete dialogue tiri muPoland. Saka ndobatamirawo document yedu yekuti tinofanira kuamenda. Kuchiti munhu wese weZimbabwe anofanira kuita dialogue.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora, vaLloyd Damba vari parunhare muHarare neStudio 7.
Aya mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Nyika yeRussia iri kushorwa zvikuru mushure mekupamba kwayo nechisimba nyika yeUkraine. Russia inove nhengo yechigarire yeUnited Nations Security Council inonzi yakakanganisa chitsidzo cheUnited Nations chekuchengetedza rugare nekuchengeteka kwenyika. Mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakataura izvi pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly nguva pfupi yapfuura. Russia yakatyora zvinonyadzisa chidzidzo chesangano reUnited Nations Charter. Vakatsinhira vaBiden vachiti hapana chakakosha kupfuura kurambidzwa kuri pachena kwenyika kuti dzipambe nyika dzadzinovakidzana nadzo nechisimba. Muna kukadzi mugore ra2022, nguva pfupi mushure mekutanga kwekupinda kweKremlin kwakazara munyika yeUkraine, bazi reSecurity Council rakavhota richishora zvakaipisisa kupamba kweRussia nyika yeUkraine. Rakakurudzira kuti mauto enyika iyi abviswe muUkraine nechimbi-chimbi. Mushure mekuongorora mamiriro anga akaita zvinhu nezviga zvechata, chibvumirano ichi chekuti Russia iburitse mauto ayo chingadai chakatambirwa zvisina pikiso. Zvisinei, kunyangwe panga paine rutsigiro rwenhengo dzegungano iri gumi neimwe, chitsidzo ichi chakakundwa zvichitevera vhoti imwe chete yekuti kwete kubva kuRussia. Izvi zvakareva kuti Russia seimwe yenhengo shanu dzechigarire yakawana mukana wekumisa kuburitswa kwemauto ayo. Izvi zvakakanganisa tsika dzepasi rese apo imwe yenhengo yakafuratira zvaidiwa nedzimwe nhengo ichiita zvido zvayo zvisina tsarukano. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations, amai Linda Thomas Greenfield, vanoti kubvira gore ra2009 Russia yakakanda mavhoti ekuramba zviri pamutemo kana kuti veto 26. Gumi nemaviri emavhoti aya akatsigirwa nenyika yeChina. Nepo America yakashandisa mavhoti emavito kanokwana kana. Amai Thomas Greenfield vanoti Nengo yechigarire inoshandisa mavhoti emavhito kudzivirira zviito zvayo zvechisimba inorasikirwa nehunhu uye inofanirwa kuzvidavirira. Panguva yekutaura kwavo kuGeneral Assembly vaBiden vakakurudzira kuti patorwe matano ekusimudzira kuvimbika uye kushanda kweSecurity Council. Vakati nengo dzeUN Security Council kusanganisira America dzinofanira kugara dzichitsigira nekudzivirira gwaro reUnited Nations Charter uye kurega kushandisa vhoti yevhito kunze kwekunge pasina imwe nzira yekugadzirisa zvinhu. VaBiden vakazivisawo kuti America inotsigira kuwedzerwa kwenhengo dzeSecurity Council munhengo dzayo dzechigarire uye dzisiri dzechigarire. VaBiden vakakurudzira zvakare kuti zvigaro zvechigarire zvipiwe kunyika dziri muAfrica, Latin America neCaribbean. VaBiden vakatsinhira zvakare kuti nguva yanga yasvika yekuti sangano iri rivandudzwe kuitira kuti rikwanise kuenderana nemamiriro akaita zvinhu munyika yanhasi. Vakazivisa kuti America yakazvipira kuita basa iri ravakati rakakosha. Ayo ange ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica amaverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye weStudio 7.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Rudo Magwanyata vanoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanasikana rinonzi Chamwari yemwanasikana. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti muri kuona sei zviri kuitika pamusoro pevana vari kushaya vachibatsirwa avo vanenge vamitiswa kana kurodzwa vasati vabva zera.
Nyaya yanokuti ndawaramba yakamuka iri mumapepanhau musi wechipiri. Inyaya inorwadza fani nekuti takanga tine nyaya yemwe chete gore rapera yaana Machaya. Pari zvino tichasati pakatepa tanga tiri gore rakapera taiona sekunge nhau dzevasikana vanofa vachibatsirwa kana kuti vachibara vari pacheche ichanga iri nyaya yekare tichange tapedza nezvayo mushure menyaya yaana Machaya. Asi nhasi tiri kutaura nezvanhu nokutenda waramba akarasikirwa neupenyu hwake achibatsirwa nemwana ari pakereke kumasvingo. Inyaya inorwadza, inyaya inogumbura chaizvo. Isu seshamwari mwanasikana bato rinomirira kodzero dzemwanasikana tiri kuramba tichingotaura tichingokurudzira vabereki kuti vachengetedze vana vavo. Tinonzwisisa kuti sevabereki vane zvinhu zvavagara vachitenda mazviri muchinamato chavo kana mutsika nemagariro avo, asi hazvibatsiri kana mukuita zvinhu izvi vachizorasikirwa nemwana. Inguva inorwadza semubereki, inguva inorwadza nesu semapato anoona nezvekodzero dzevanasikana.
Chii chamungakurudzire vabereki pamusoro pezvamuri kuona takatarisa vana vari kushaya vanenge varodzwa kana kumitiswa vasati vabva zera?
Tinokurudzira vabereki vasiyane nenzira dzingava dzichitendero kana dzitsika nemagariro dzinokuvatsisa vana vavo. Tinokurudzira zvekare vemakereki kuti vataure nyaya dzakadai. Pari zvino hatichaziva kuti vangani vasikana vari kubatsirwa pamakereki iwaya. Tinozogonzwa kana pachinge paine anenge arasikirwa neupenyu. Ndo patinoona nyaya dzirimo mumapepanhau nemunhepfenyuro nepamasocial media platforms. Saka naizvozvo munhu wese ane chinzvimbo chaanofanira kutora kuti vana vasarasikirwe neupenyu, kuti vana varambe vakachengetedzeka vasapindzwe nenjodzi kana kusvika pakurasikirwa neupenyu. katisia nei nekuita zvinhu zvinokwadzisa vana vedu, katisia nei nekuramba takanyarara kana mwana achimbunyikidzwa, kana mwana achinga apinda munjodzi. Pari zvino hatitozivi kuti mwanasikana uyuyu pamuviri paakanga ainapo akapa wana senyu, akambunyikidzwa pabonde here kana kuti aive arozwa ari mwana mudiki. Nhau iyi inhau inorifanira kuramba ichingotaurwa nezvayo, irambe ichingotaurika. Semapato anomirira kodzero dzevanasikana, ticharamba tichingotaura nezvazvo.
Zvii zvamunokurudzira hurumende uyezve nevematare nemapurisa panyaya dzakadai?
Ticharamba tichingokurudzira kuti hurumende vematare dzimhosva yedu vatore nzvimbo dzavo, mapurisa aite basa ravo rekusunga vanowanikwa nemhosva. Vagari vemunharaunda ngavanotaura kana kumhangara kumapurisa, vanhu ava mhondi idzi dzisungwe. Taneta nevanasikana vari kurasikirwa neupenyu vari vadiki. Tinokurudzira kuti nhau idzi dzitaurwe kumapurisa nguva iripo mwanasikana achengeteke. Sezvinewo kana mwana achinge ainewo pamuviri pake, zvakangonakawo kuti vanhu vaende kuzvipatara. Vabereki, tinokurudzira muende nemwana kuchipatara, anobatsirwa ikoko. Taramba vana vari kuramba vachingoshayika vanhu vachirasikirwa neupenyu vari panzvimbo dzekunamata, panzvimbo yekuti vange vari muzvipatara vachibatsirwa nanamukoti nachiremba vanoziya. Ngatishandire pamwe chete semhuri yeZimbabwe tipedze kumbunyikidzwa kwemwanasikana. Ndinovimba kuti tikaramba tichingotaura nezvazvo, tichingokurudzirana, tichishanda tiri pamwe chete senyika, hatiwanikwe tiine nyaya dzakadai zvekare.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muye nesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington Vicky Rega Rega.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro namufundisi Richard Moyo, chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa. Mufundisi Moyo vanotsanangura nezvamatambudziko avanoti ari kusanganikwa nawo muwanano nemhuri dzekuZimbabwe dziri munyika iyi dzakawanda, zviri kusvitsa pakutsemura michato yakawanda. Ngatinzwei vachitsanangura.
Baba kandimirire, regai mikwasei nevateteresi Studio 7, mutsvasho wedu Jesu Kristu, nditaluya amen. Ya, kurambana kwevana veZimbabwe mukati menyika ine South Africa kwakura zvikuru. Zvinonzisa tsitsi, zvinopa shungu, zvinorwadza kuwana unyanya avo vachikupinda muwanano vasiri vatsva, kana kuti neavo vagara vari mukati mewanano. Vazhinji vakabva kuZimbabwe vari baba naamai, vazhinji vari kudzoka umwe naumwe oga, dzimwe nguva umwe achidzoka anomwe mukadzi, umwe achidzoka anomwe murume, kana mukadzi wechitatu kana wechipiri, vachingorambana. Nori mukati mekurambana kwenyika ino, vana veZimbabwe kavapinda zvikuru, uye futi mukukopa zvizvarwa zvenyika ino pachazvo, zvinhu zvisingakoshesi kuroorwa kana kugara nevarume kana kugara nevakadzi, kungochinyanisa varume nevakadzi. Saka vana veZimbabwe navo vapindwa tsika dzakafanana idzo, dziri tsika dzakaipa dzaiita kuti vachangowanana varambane. Uye futizve zvatinoziva kuti kare kwaiva nokudzidziswa kukuru kana munhu achinge aroorwa, zvinonzi murume chiko, zvinonzi mukadzi chii. Manje mazuva ano hakusina, asi tinoziva vanhu vatinogona nako kumakereke.
Chii chikuru chamungati chimwe chezvinhu zviri kukonzera matambudziko muwanano?
Nhau yokunwa doro kwemadzimai mukati meuno South Africa, vana veZimbabwe, zvanyanyisa madzimai mazhinji ari kudhakwa zvakanyanya, zvinopfuuridza mwero, zvinopfuuridza varume. Zvinotangira vachiita mapati emabirthdays akasiyana-siyana, nomotanga kumwahwahwa imomo, vopeisira vakunyengererwa nemafriends vachidhakwa, zvokupeisira kukanganwa mhuri kana kusaziva kuti imba chii, zvopeisira vakuenda mabhawa vachipinda mabhawa. Zvatinoziva mukati menyika ine South Africa, vakadzi vemuno vanomahwahwa zvakanyanyisa kutodarika varume vacho. Taakuonawo nevakadzi vekumusha kwedu vekuZimbabwe vaakunwawa wapinda mumabhawa, kunwa vana bhurongi zvakangosiyana-siyana, zvanongozva nokubhema fodya vamwe. Idzi zvitangira mumapati, zvitangira munoitwa birthday, zvitanga uchinza zvidhakisi, zvakupeisa kuti madzimai ako kuti kana varume vachinge vakuvatsura havachabvumi kutsiurwa. Uye futi karisaninave varume, varume idambudziko hombe, nokuti varume kana vachingowaomawo hwahwa, vamwe varume vachakwanisa kuchengeta madzimai kana kubhadharira rendi kana vana zvikoro nezvimwe zvakawanda wanda nekuda kwehwahwa. Saka vamwe matambudziko.
Munenge muri kuti imi dambudziko iri riri kumadzimai ari kunwa doro chete, ko vanhurume vari kunwawo doro?
Baba, dambudziko rekunwa hwahwa kwevarume idambudziko guru kwazvo. varume vazhinji vari kumwa hwahwa zvinosvika pakusiririsa zvinoita sekuti vakaroora doro vanoda doro kudarika madzimai avo senge mwedzi wapera vamwe vanofora pavhiki anondonwa mari yose kubhawa achisiya mumba musina kana chikafu siya madzimai ane nzara kana nemari yerengi kana kutengera vana mapambasi chaiwo anopedza mari yose anoita munhu kwaye kana mari ichinge yapera rimwe rimwe dambudziko iroro riri kukonzera dzimba zhinji madzimai apeisira achizobuda kana kuzotiza futi varume nyaya yekunwa hwahwa kuita varume saka zvinhu zvakaipa zvikuru sfoti varume vafa kuti vadzidze vanwa hwahwa vaunwe vachiziva kuti vane mhuri nokuti kumwe kumwa hakusazi kumwa kanaka kaita kuti madzimai apeisira apanduke akuzodo kutsvaga neimwe nzira yekurarama nayo
chii chikuru chamungati chimwe chezvinhu zviri kukonzera matambudziko muwanano kunze kwedoro
nhaui dzakati wande dai zvaigoneka paiwanika zvimwe nguva timbodzisana nezvenhau yemari pakati pevarume nevakadzi nekuti mari zveshuwa yaputsa misha mari kana varume vakashanda vamwe vape vakadzi mari vakadzi kana vachinge vakushanda yavo mari vanenge vaakutiwo waindi nyima yako umwe namwe achita zvinhu zvake tinoona dzimba dzakawanda vanhu vachiti pakubhadhira rendo inoita hafu hafu pakubhadhira chikafu hafu hafu zvii zvinhu zvakangarisa dzimba dzakawanda izvozvo zvinopisa kana dzimwe nguva mukadzi achashanda anenge akukwereteswa achinzozvipachibhadhira chikwereti kuva kuti magariro akadaro anoita zvazvo zimbabwe mukati memereji zvinhu zvisina kunaka zvoda kuti dai zvaigona timbotsana nezvazvo nepakufamba kwemazuva futi
saka imi muri kuzogadzirisa sei matambudziko aya mufundisi moyo
tine basa guru baba kandimiri rokuyananisa rokuvakurudza varume nemadzimai vanenge vapinda panyaya yakafane iyi iye futi panyaya iyi yokudhakwa kwemadzimai rava dambudziko rori kana mudzimai kana achinge atopinda zvidoro haachadzorereki murumewo varume vagokurumidza kudzorereka saka tinotora nguva zhinji pakuyananisa varume nevakadzi nokuti kuyananisa ndiyo kii inoita kuti umwe namwe ataure dambudziko rake tivatagadzirisana asi iri nhau inoda nyasha dzajehovha mwari nokuti vana vezimbabwe vasiya tsika dzavo neunhu hwavo panhuva dzakafanira zvekuti tinozama nepatinogona nako kuvayananisa asi zvinoda nyasha dzajehovha mwari vamwe vanosvika pakurovana kukuvadzana kana kubaya nemapanga nokupisa nemvura madzimai akubatirwa varume mapanga nokuvapisa zvoita kuti vamwe varume vakawanda dzimwe nguva vataure vanopisira vakubatwa nedipi kana depression kusvika pakufa iri nhaya yekuti vanenge vachiurudzika nezvinoitwa mukati medzimba dzavo
manga makateerera kuchizvarwa chezimbabwe chiri musouth africa mufundisi richard moyo muchirongwa chedu upenyu hwedu teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu mutungamiri weceo africa round table vakipson gundani vakapeta musangano wavo muamerica nezuro vachiti vakakwanisa kuwana makambani ekudyidzana navo asi vachiti vakatarisana nedambudziko rekuti imwe kambani huru muwashington dc iri kutoshanda muzimbabwe yakatomira kudyara mari yayo munyika pamusoro pezvirango zvinonzi zvakatemerwa dzimwe nhengo dzehurumende ngatinzwei hurukuro yavaita namavelas muhlanganya weye westudio 7
programs yedu achakafambira kuamerica generally afamba zvakanaka tasaina mamemorandum of understanding nemaorganizations maviri ari key imwe yacho inonzi anchor international investment iri based munew york ichange ichifunda a number of projects nokuti patechnical assistance kune number of projects in partnership nemaamerican business people takasaina futi muagreement neglobal trade and finance muwashington dc ichatipa funding as well as bringing madelegations for exchange to zimbabwe
kunyaya yezvirango zvakatemerwa dzimwe nhengo dzehurumende yanga isiri kutaurika here pamisangano yenyu iyi
taendazve kudfc us development finance corporation takaita musangano wakanaka nawo vane maprojects already ari kurana muzimbabwe but for the last 2 years vanga vasiri kufunda maprojects emuzimbabwe for the obvious reasons that we know which are the sanctions so generally tafamba zvakanaka and we are happy sedelegation yanga ichitsvaga kana yemabhizinisi muno muamerica apart from dfc mumwe kwese kwataenda nyaya yemasanctions aina kubva yambobuda but kudfc ndokwayabuda
imi sevemabhizimisi munoti chii nenyaya iyi yezvirango zvakawanikwa zvichibuda pane zvimwe zvirongwa zvamanga muinazvo muno muAmerica.
Isusu sesio Africa round table tinofunga kuti masanctions aya haasi kuseva any purpose. Muchizvitarisa tanga tine vana muzvina business 23. Idemonstration yekuti Zimbabwe is ready to do business with America. But my sanctions clearly in very stumbling block when you come to GFC, which is the organization really key when it comes to accessing American finance, when it comes to partnering my Americans with teaching my business in Zimbabwe.
Vanga vari mutungamiri wesangano re-CEO Africa Roundtable vaKipson Gundani vachitaura naMavlas Mhlanganya weStudio 7. Munhau dzemitambo. Manyukunyuku mumakundano eCastle Lager Premier Soccer League abva mukurwira mukombe kuenda kuzvikwata zviri kurwira kurarama apo makwikwi aya apinda muvhiki remakumi matatu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Makundano aya nhasi apinda munharaunda yemakumi matatu paine zvikwata zvisere zviri kurwira upenyu hwazvo mugungano renhabvu yepamusorosoro iyi. Zvikwata zvine mapoints makumi matatu nemashanu zvichidzika kusanganisira Yada, Cranbourne Bullets, Capes United, ZPC Kariba, Tenants, Harare City, Bly City neWawa. Zviri kudzvinyirirana kubva pazvikwata zvina zvinofanira kubuda kuenda kuDivision 1. Nhasi Harare City yaita mangange 0-0 neNgezi Platinum Stars. Musi uyo ZPC Kariba yazvambura Manika Diamonds 3-0. Blue City yarovawo Blue Chiefs 1-0. Mangange aita Harare City neNgezi ari kureva kuti Capes United haifaniri kudonhedza mapoints pamutambo wayo neCranbourne Bullets mangwana, nekuti kuita izvi kune njodzi huru. Mongorori wemutambo wenhabvu Admire Muemeke anoti zvingarwadze vakawanda makepekepe akakundikana mhondo yavatarisana nayo iyi.
I feel it will be a very very sad chapter in Zimbabwean football fraternity kuti Capes United yoonekwe ichidzika pasi kunotamba bhora redivision 1. Since Capes yanga iri imwe yetimu dzepamusoro apart from Dynamos, Highlanders neFC Platinum yakazoyiwa mukoro unoyu.
Asi mukuru wechikwata ichi vaFarai Jere nemurairidzi wavo Lloyd Tembwe vanoti vatsigiri vavo havafaniri kutya, nekuti vari kuita zvese zvavanokwanisa kuti makwepekepe ibve pairi apa. Tenat iyo yatambawo nhasi yarohwa 2-0 neBlack Rhinos. Green Fuel, Simba Bora, Sesham neHwange dzakatomirira kutora zvinzvimbo zvemupremier Soccer League kana zvikwata zvakaita seCapes United zvakundikana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Sarudzo dzekutsvaka nhengo dzeCentral Committee yebato reZANU-PF dzatanga mune mamwe matunhu dzichinzi dzakanganiswa nemhirizhonga. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vanopinda mumusangano wePollard uyo unopindwa nevatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018. Manyukunyuku mumakundano eCastle Lager Premier Soccer League abva mukurwira mukombe kuenda kuzvikwata zviri kurwira kurarama apo makwikwi aya apinda muvhiki remakumi matatu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Gaino Saidi. We'll be right back.
Soku isika tisenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Sibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 8 Mfumfu 2022 ngugaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezombusazwe elemthwakazi Republic Party lithi selibhalele umongameli Emmerson Mnangagwa incwadi libalisa imfuno zalo e-petition. Izizalwane zeZimbabwe eziningi zikhala ngokuthi zibhekane lodubo lwendlala emaphandleni kanye lemadolobheni, kuthi lezifuyo lazo seziqalisile ukucuba ngokuswela amadlelo. Kwezemidlalo sikhangela impumelo yemidlalo yenguqu edlalwe namhlanje kanye lokuthi iwaphi amaqembu adlala kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulo umsakazo. Ipandla lezombusazwe lemthakazi Republic Party lithi selibhalele umongameli Emmerson Mnangagwa incwadi ebalisa imfuno zalo e-petition. Isicelo lesi esilesihloko esithi Petition on Acts of Terror Against My Party and Myself ibhalwe ngumkhokheli waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo eyiqondisela kuziphatha amandla zikahulumende, umanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika owe-SADC, kanye labo hulumende beleBhilithane lowelemelika. Incwadi le ipha imbali yejulileyo mayelana lesiphatho sikaMnangagwa kubandla le-MRP, le-MPR, lokhu elasungulwayo, kanye lezikhalazo zebandla leli. Izikhalazo ezikulipetishini zibalisa ukukhululwa entolongweni kwamalunga ebandla e-MRP abathi abotshwa, agwetshwa engelacala, ahlukunyezwa lokwethuselwa kwamalunga ebandla leli ngaye uMnangagwa, ukubuyiselwa e-Kami Prison kwalawo malunga asuswa khona esiwa eChikurubi Maximum Prison ukuyabhikela khona le lokunye. Sizweni uMnumzana Mqondisi Moyo esilandisela ngepetition yabo le.
Ngabhala le incwadi eyipetition siya kuye uMnangagwa lengatsha zonke ezakhe kuhulumende ezilokwenza le security sector yakhe.
Amazwe owathumele lezi ncwadi agoqela aphi?
Incwadi le ngibhale futhi njalo ngayikhopha to UK Parliament, to SADC, to AU, to African Court, to British Embassy, la kwezinye inhlanganiso esicabangela ukuthi zingaba lusizo kithi ukuthi sibabonise ukuthi umbulalo ngeEmmerson Mnangagwa usephinda futhi amaqhinga asebenzisa ngomnyaka ka-1980 lapho babezungiselela ukuthi bathumele umbhuqazwe kweleMandebeleni. Usephinda futhi ukuthi asebenzise amaqhinga akhe akudala ukuthetha imthwakazi Republic Party ilezikhali. Kanti ngakwelincele okusenze sabhalela amazwe lawa o-Britain, sabhalela o-SADC labo-AU, sinanzelela ukuthi kungaba lesiga esenzakala eHarare sibonile kubo-Member of Parliament wasetshitungwiza uJob Sikhala losi thole laye engu-Member of Parliament we-TCCC le-13 members we-TCCC ezabotshwa enyatsime khona leMashonaland. Sibone i-UK ihlaba umkhosi ePhalamende yase-UK besola ngokubotshwa kukaJob Sikhala losithole labanye babo. Sabona lezinye inhlanganiso ezigoqela ezamazwe omhlaba lawo zikusola lo. Kodwa kuyasidanisa ukuthi konke okwenzakala kwelikamthwakazi, i-UK, o-United States of America lezinye inhlangano kazizwakali zikukhonde emalokhu. Kubuye kusibisele futhi emuva khona ngale ngomnyaka ka-1982-87 bethumela umbhuqazwe ukuthi Britain lamazwe njengabo-America lezinye inhlanganiso zomhlaba zathula zakhangela eceleni, okusibonisayo mhlophe ukuthi konke lokhu bakwenza benanzelela ukuthi iBritain yaphatheka kakhulu endabeni yeGugurahundi ngoba yiyo eyabhadalela ama-106 North Korean instructors ayezabuya ezoqeqesha amabutho e-50 Brigade ayezobulala amaNdebele angu-5,000 atrena kwelenyanga khona le-Emtare. iBritain yasebenza isebenzisana le North Korea, isebenzisana le government ye Zimbabwe ye ZANPF, isebenzisana lamazwe njengabo Tanzania kusaphethe uJulius Nyerere.
Kungani uthumezele abangaphandle kwele Zimbabwe ubathumezela lincwadi ucela uncedo?
Kungakho ke sikhethe ukubhala lezi ncwadi ukuthi babekwazi umhlaba ubekwazi ngoba silibandla elilwela inkululeko yamaNdebele, silibandla elilwela ukuphuma kwele Zimbabwe sizimele sisodwa ngalokhu ngesilungu okuthiwa yi-self-determination. Ngalawo mazwi ke ngiyabonga abalaleli ukuthi siyimthwakazi Republic Party, akulandaba bayasihlukumeza, bayasibopha, bayasibulala, sizoqhubeka silwela inkululeko yethu. Njalo ukumtshela lokhu umnankagwa ngalolu gwalo akusho ukuthi siya mesaba, kodwa sitshengisela ukuthi amaqhinga akhe onke abolileyo awasebenzise ngama-early 80s ewasebenzisela izaphu lakathesi lathi siwabhekile, njalo sithi ngalesi sikhathi ngasoze asebenze.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumongameli webandla lezombusazwe lemthwakazi Republic Party exoxa le-Studio 7 ngocingo engenzansi yemandebeleni. I-Studio 7 ibuye yaxoxa lomnumzana Believe Gawule, elinye lamalunga ebandla le-ZANU-PF njalo ongumcubunguli wezombusazwe, esipha owakhe umbono mayelana lalolu daba.
Lapha sokela ngiyibona incwadi leyi yabantu be-MRP le ka-president wakhona uMqondisi Moyo ukuthi njalo ikhotshelwe ifikiswe la kuze indawo kwabanye abatshiyeneyo kuhulumende la kuma la kuba le mahhofisi amele amazwe angaphandle. Engikuthanda ukuthi ngikutsho ukuthi lapha okukhona ukhala ngokuthi bona bayahlukuluzwa, bayahlukuluzwa nguhulumende. Kodwa asiqalisele lapho ukuthi kanti ilizwe leZimbabwe lona lilizwe phela elilemthetho yalo, ilizwe elilomthetho. IZimbabwe ayisilo lizwe elingalamthetho, njalo iZimbabwe ayimelanga iyekethise ukuba lomthetho eyiyo evikela ilizwe ukuze abantu baphile kuhle phakathi kwelizwe. Ungananzelela ukuthi abantu laba sokela bahlasela inkamba yamapholisa basebebotshwa, okuyikho ukuthi ungakhangela ukuthi akula ukuthi abantu during broad daylight ba-attacke inkamba yamapholisa bese beyekelwa nje. Umthetho kube kuthiwa umthetho sokumele ufinyelele kibo, abantu laba babotshwa ke. Ngokunjalo indlela ukubhalela umongameli indaba eziyizo ezenziwe ngamakhothi ngezinye indlela sesitsho ukuthi yena uthi umongameli kangenele entweni zamakhothi. Amakhothi lawo azimele wodwa laphana, asebenza ezimele wodwa ukwenzela ukuthi angatshelwa okukwenzwa ngezinye ingatsha zikahulumende. Ngezinye indlela amakhothi into abangayenza be-MRP yikuthi ba-aphile kumakhothi aphezulu, kunye le-Supreme Court, kumbe baye e-Supreme Court, kumbe baya ku-Constitutional Court, ngoba isekelo sombuso ilizwe lethu seli-Constitutional Court. Unxa kulenye indlela ababona kona bangabanjwanga ngokusemthethweni ngokomthetho, kabaye phezulu emakhothi aphezulu.
Umnumzana Believe Gawule, umcubunguli wezombusazwe njalo engomunye wamalunga ebandla le-ZANU-PF, exoxa le-Studio 7 ngocingo ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafowembula.
Izizalwane zeZimbabwe eziningi zikhala ngokuthi zibhekane lodubo lwendlala emaphandleni lemadolobheni, kuthi lezifuyo lazo seziqalile ukucuba ngokuswela amadlelo. Abaningi sebehlala insuku ezimbalwa bengela okuya ethunjini. Lokhu kulandela ukungani kwezulu kuhle ngomnyaka wokulima owedluleyo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zeMatobo ezansi emaNdebeleni ngezinye zezakhamizi zemaphandleni ezikhala ezimathonsi ngoba iningi lemizi selilakho ukuhlala amalanga athile bengenelisi ukuthola okuya ngaphansi kwamakhala. ukansila kawa 13 ekezi esiqintini semaqhina umnumzana Vincent Ndlovu uthi babhekane lendlala enkulu
hayi ndlala enkulu mama inkulu kakhulu indlala iyo kade zwele sisizwe besizwa iSave the Children ngiya singani sithule so sokulobunzima obukhulu ngokukhulu manje kathi kakakhona isikuba la ma-grains akabuneka abantu They are promising of October.
Isakhamuzi seMaqhina Village, umnumzana Freedom Moyo, uthi isomiso siyabusa emakhaya amaningi.
Hayi, inhlupho sibhekane nazo nje esigabeni yindlala kuphela ebantwini. Njengoba lalisinceda ngemali lisinceda la ngenkukhu uyabona zafa indlala mama.
Unkosikazi sikhangele Mlalazi uthi indlala ihlasele loba beledamu emaqhina.
Saba sibhekane lokuthi kunje womile esigabeni saba sikhala ukuthi ama project singavulela ama project nje singabantu bangomama amanye ama project amayo angasebenziyo saba sifisa ukubana singancediswa ngawo sikwanisa ukubana singalima singafuna ukulima ngoba sikhala endle ni project lapha ngedamu ilezihlahla but yabiyele le fence kodwa ayila bakhangeleli bayo
Esinye isakhamuzi sekhezi umnumzana Ernest Hlongwane uthi indlala iyahlaba emakhaya.
Iyahlaba mama isisilimazile. Ye, angazi singancediswa njani ngoba ukudla ikho esingalakho khona lapha egumeni. Yebo mama.
Umnumzana Dumisani Masuku isakhamuzi semaphisa uthi ukudla kuyadula ezitolo akuthengeki.
Hayi indlala is too much phakathina kwabantu. Akula ngenye indlela kula way out because lezimali manje uthi uyezitolo izinto ziyadula ziphezulu so sidinga uncedo kathesi so ukuthi aluba singaphiwa iloma yiphi into engasincedisa abantu silambile
esinye isakhamuzi sematobo umnumzana Gibson Zulu uchaze ukuba iningi seliphila ngamanzi
hayi indlala mama ya lapha mangosi eziko kunzima kakhulu besikhangele sibisikhangele uhulumeni ukuthi mhlawumbe angasincedisa sekukubi imuli vele eziningi zilala zingadlanga sesiphila ngamanzi
umphathintambo wentuthuko yezabelo i-public service labour and social welfare umnumzana July Moyo uthi isomiso sikhona ezweni njalo uhulumende uzanceda iziqinti ezingamachumi amahlanu lambili kuthi inhlanganiso ezizimeleyo zizanceda iziqinti eziyisifica minwe mibili
38% of our population is now in need of food and we normally even in the best of years there are some pockets of Zimbabwe where we have to give people food and this year it has gone up a little bit from 27% the previous year to 38% and we do vulnerability assessment which is a cooperation between government and cooperating partners including USAID since I'm talking to Voice of America and we arrive at scientific figures of what needs to be done there is a geographic assessment of areas which are more in need than others
emizameni yokumelana lendlala uhulumende ubeke imali engamabhiliyoni ayisifica munemunye yamadola akuleli ekutholiseni iziqinti ezidlula amachumi amahlanu 52 uncedo lokudla phakathi kweziqinti eziphose zibe zinkulungwane ezimbili 1958 kulandela ucwaningo lokusiza uZulu ngokudla olwenziwa nguhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo Lo nyaka uhulumende ubike ukuba uzabhadalela indleko yokuthenga ukudla ezigabeni ezaba lesivuno esihle ukuze atholise okungela nhlawulo abazakwabela ukudla abaseziqintini ezihlaselwe indlala. Ngimele umsakazo weStudio 7 yisemaphisa ngingu Anastasia Ndlovu.
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Lamlela ndwandwe Lamlela
ndwandwe Anastasia Ndlovu lapha besethulela udaba ngendlala etholakalayo kulezi nsuku eMathebeleland Okakathesi sikhangeleke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane kufe abantu abathoba munwe munye engozini yokudubuka okwenzakale emzini ongenyakatho ngokuya ngempumalanga yelizwe kwele Ireland namhla ekuseni kubika amapolisa alelo lizwe. Kulimele abantu abathoba minwe mibili kulesi sehlakalo abahle bagijinyiselwa esibhedlela. Amakhulu lamakhulu abantu kwele Philippines bebegcwele emgwaqweni betshengisela njalo besola umbuso kamongameli Ferdinand Marcos Jr. Namhla bekunanzwa insuku ezilikhulu uMarcos angena embusweni abantu besithi akalalutho asethe walwenza ukuthuthukisa umnotho walelo lizwe. Abantu laba bebethwele amagwaliba abelotshwe amazwi okusola uMarcos besithi kabone ukukwenza ngoba abantu bayadubeka. Okwamanje wothi sidedele kusithandekile Mhlanga esethulela udaba oluphathelane lokwenziwa ngabesifazana kwezentuthuko.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Thembeni Moyo ophila ngokudobha impahla esezilahliwe abesezithengisa njalo ekuhlanganiso ebona ngalo msebenzi e-West Pickers kobulawayo. Usichasisela ngengxaki abesifazana ababhekana lazo kulomsebenzi.
Yebo, bukhona ubunzima esihlangana labo emsebenzini ikakhulu kobomama ngoba laphana kuhlangene abafana abasebancane obaba nabomama. Ngoko ubaba masisebenza ikakhulu masisebenzela endaweni lana okuthiwa yiyele zibi eziningi eRichmond ngale kuba le violent ebakhona. Bakhona abafana bakwenza ukuthi bayathathela umama. Kuningi nje ukulimala okuthize ikakhulu kobomama ngoba uzabe kufuqa, uzabe kuthathela, uzabe ekuthethisa. Then sibe sesithi ngapha ezindlini emalokishini ifesi ama-challenges kakhulu kulaba abasebenza ku-city council. Laba nabantu babe bekhajiwe kodwa labo bengathola lapho kulezi bikhona base bezifuna. So base bekutshela ukuthi wena ungathathi. Kuso siba lokuphikisana ukuthi wena angithi uqhajiwe, mina angikhajangwa, lami ngizama ukusizana imuli. So kuba lokungazwisisana ukuthi bagcina labo besiba violently ukukuthathela, bengakuthola bayakuthathela. So kwakathesi sibe sisingani sesivikelekile through i-program esayifakelwa ngobaba uMaphosa e-West Pickers ngoba if ngile uniform yami lawe uyabe egqoke okwakhe kwe-city council bagcina bebona ukuthi hayi laba ngabantu esincedisana labo.
Uyenelisa yini ukuthi ubhadalele indleko zomdeni ngemali oyitholayo ukulo msebenzi?
Hayi, ama-prizes angkhona mancane ikakhulu ithina eBlawe lapha sile company A1 ethengayo u-track. That company ama detections akhe asuka ebe maningi kakhulu ngoba uzatshelwa ngama company papers lani o taxi at the end abo igcina sibe kuthengela nge 30 cents that which is imalala at the 220 pounds. So 220 pounds per kg ay kugcina sibe imali engayinelisi ukuthi lawe ubhadale ama renters ufundise abantwana wenze ngoba imalana futhi iyabe ngingekho in form of e-cash iyabe ikuswipe izahlala ebanki uzuyithole ngemva kwenyanga ngemva kwe 3 weeks and iyabe isiwile and iyabe isekhadini ukuze uyethola i-cash. Ama renters ibhadala nge-cash, abantwana kwabe kufunakala i-cash. Uthenge ukudla la nge-swipe iyabe ingavumi, iyabe ifuna i-cash. Lokuthi komele ngilungisisa amaphepha awe-tax ngiyadobha mina izibi. So kumele ngitshele ngokuthi kumele ngi-tax for i-government ile yenzuzo layo ekumele iyithole khona lapho. Ayi, kusuka kungikhulele ngoba izafuna i-tax i-government kodwa ayikaze iconcede emsebenzini esiwenzayo. Nethemba i-West Pickers uku-recycle ngeyinye umnotho ongasivusela elizwe lethu ukuthi liyenelise layo ukuvuka lakhe i-gold mine. Kodwa kabakaze beke bekhangelisise ngoba singakhangela yena u-tracker esimthengiselayo amagabhethu, ama-recyclable things ethu. Ule profitable enkulu ngoba amagabhalana uyawa-recycle to make other things ezisebenzayo futhi again ikakhulu njengama ama water pipes akuplumber izindlu asuka kufuna umkomarapa nalawa esazakayo ama buckets chase imigano lokunye okungamaphathi kungena endeyo izinto njengabo TV stoves kusuka again kuzindlu esizirecycle so yena uzagcina la esekutshela ukuthi mina ngilezisebenzi ngikhatchile imachinery to repair imachinery iyadula lokhu nalokhu so ngwendlela ukuthi uyabe ungelalwazi oluningi ugcina uzovuma ukuthi umnike ngephezene leyo engacaciyo ugcina wena uzohaya the transport ikuze ikuhambisele i-staff sakho ekhampanini those guys abayimoto esibahe bafuna i-cash wena ngale uyabe usulindile iswipe inkinga esihlangana layo kuma-banki i-government eyasiyehlisela wona onjengabo-women's bank o-empower bank basuke befune izibambiso ezinkulu ezisikhulelayo ngoba mina lapha engikhona ngiyabe ngirenta umachinery uyabe unida 1,000 to 1.5 US ukuze uzofika eZimbabwe ngiyabe ngiyithethe ngaphi that is such amount ngoba mina ngizabe ngiphiwe i-220 bondi in swipe ngoba kathesi kunje i-EMA ingafika ingantula ngibuthelele endlini ngiyabotshwa uyangitshela ukuthi i-EMA iyangitshela ukuthi awulayo imvume ukuthi ubuthelele khona la
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Thembeni Moyo esixoxe laye ekobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni uhlelo lwabesifazana lilami osithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Sibonga usithandekile Mhlanga ngokusipha uhlelo lwabesifazana abasebenza nzima ukuzithuthukisa. Kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asizweni ukuthi uChris Gande usiphatheleni kuliviki.
Linga lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngo Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lomnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni induna yasendaba zinduna umbuzo wami wokuqala ngasitshela ukuthi usunjani kwezempilo lapho siyakhumbula ukuthi wahamba eNgilandi ungezwa kuhle indaba yamehlo usunjani kodwa kathesa
hayi ngendaba yamehlo hayi sokuhanjiwe sengiphilile madoda sengiqinile fena afisibhedlela asikanikezi complete discharge kodwa as far as stability and health wise hayi kukhona really I'm not fit and strong. I was at the review just on this Friday gone. So kungathi kuyaqinaqina. But I'll be looking at them ukuthi banikeze nje just that official discharge.
Manje ukhangelele ukuthi ungaphenduka yini eZimbabwe khona okungani akumanga kuhle njalo kwakungani bakuthwalisa nzima abakahulumende lamacala esabona bekwetheswa wona ungasitshela ukuthi ukhangelele na ubuyela eZimbabwe
akula question mark at all iZimbabwe likhaya lami intaba zinduna likhaya lami nxa kulempi mele ngihlasele impi yakhona ngisentaba zinduna ukuhamba emazweni landlali akukho kithi lokho ayikho induna engenze into enjalo no mina ngiyabuya eZimbabwe banganikeza i-discharge kube njani njani laba bafisa ukuthi basethisa abacala landlani ngokwabo siza kukhangela ngesikhathi sakhona
nxa ukhangela wena ezombusazwe ungathi zihamba njani kukhona yini okumele kulungiswe ikakhulu sesikhangela ukubana ukhetho oluzayo soluseduze
kunenge okufanele ukuthi ngabe mhlawumbe kuyalungiswa njengoba sesikhangela ukhetho lolo olubuyayo ngingaqala phezulu lapho baba ngithi hayi number 1 umahlabe ezulu mela hlangane ukuthi sibe lamaparties amanengi kwelakithi angathi amakhanda ayachisa angathi thina sizazi ukuthi singobani angathi asikwazi ukuthi sifisane into engene phakathi kwethu angathi umuntu waphosa isichitha phakathi kwethu. Yiko ke inqala phezulu ngokuthi ama political parties kakhulu kwelakithi mele ahlangane, mele kube le forum esinxusa bonke nje abakhokheli abama parties atshiyeneyo kwelakithi. Sithi gwaqa bahlangane sikhulume ngelizwi elilodwa then sesingathi sesilunga nje kancane, kodwa lakho sibamba lelo siyakwazi ukuthi silesizwe sakithi esingale ezansi la somele sihlangane khona lezansi sikhulume ngelizwi elilodwa. Kodwa kakhulu nyabe ngikhusela abasekhaya ukuthi bakhumbuze abangale ezansi eGoli ukuthi baregister kuma right to vote, baregister laphana lakho bavota khona phana, totally independent of uzek, totally independent of uhulumende wakithi. Akudingi ukuthi sicele imvumo kumuntu ngalelo, kodwa ukwenza khonoko ukuthi baregister imkhonto ethize sabe sihlomile.
Lo-ke bekungumnumzana Felix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni, induna yasendaba zinduna, ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo kuhlelo lunye. Lilale.
Sibonga uChris Gande lapha ngohlelo lwakhe Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Kwezemidlalo sikhangela impumela yemidlalo yenguqu edlalwe namhlanje kanye lokuthi iwaphi amaqembu akhangelelwe ukudlala kusasa.
Sokumele abambe aqinye amaqembu omdlalo wenguqu adlalela isigaba saphezulu iseCastle Laga Premier Soccer League. Umncintiswano ususuke phezulu ngale kwengalane yemiklomelo ususiya kulawo asemsileni aselwela ukuthi aqhubeke ekulesi sigaba. Amaqembu ale miklomelo ephansi kwamashumi amathathu lanhlanu athi iyada, Cranbourne Bullets, Capes United, ZPC Kariba, Tenex, Harare City, Bulawa FC, Lewawa, yiwo aselwisa ukuthi engaphunyulwa isesiya esigabeni sika Division 1 umnyaka ozayo. Iwawa yiyo esemsileni ile mihlomelo engamashumi amabili kuphela. Emidlalweni edlalwe namhlanje, iHarare City ibe nguthikelo bhanqa 1-1 lengezi. ZPC Kariba yachaya iManica Diamonds 3-0. Kwathi iBulawayo City yanqoba iBulawayo Chiefs 1-0. Amaqembu akuDivision 1 athi ele Green Fuel, Simba Bora, Shesham Lewange asemelele ukungena esigabeni saphezulu esePSL ukuthatha izikhundla zalawo ayabe esehluleke ukuthola imiklomelo eneleyo yokuthi aqhubeke ekulesi sigaba. Eyakusasa yona imidlalo imi kanje. I-Chicken Inn inqikelana le-Highlanders e-Barberfield. I-Triangle idlala le-Yada e-Kipo.
Sibonga u-PJ ngokusipha indaba zenguqu ezenzakala kuliviki. Kundaba ezisanda kungena, namhla ibandla le-ZANU-PF belisenza ukhetho lokukhetha amalunga amatsha e-Central Committee. Umphathintambo wezemali uMthuli Ncube ukhethwe okwakuqala kulokho kwangena kubandla leZANU-PF, njalo lo mnumzana Chinga Dube lo Judith Ncube umphathintambo wedolobho lakoBulawayo. Abanye abanqobileyo nguCharles Chiponda, Eliphas Mashaba, Constance Ndlovu Mabutho Moyo, Godfrey Magumba, Joseph Chuma, Obert Msindo lo Alderman David Ndlovu. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu. Oliver Levisayo yimi uGaino Gumede Saidi.